President Mnangagwa vavimbisa kuti vachataurira nyika zvakaitwa nehurumende yavo kubvira 2018 kusvikana nhasi, ende vogotipa muono wavo wokuenderera mberi nemaprojects avari kuita. Vataura nenyaya yegwaisha ngani chete haisiri iyo.
Ndezvipi zvimwe zviri kuitwa vaparadza muka pamuenzaniso?
Kune zvakawanda, iye zvinezvi kune Bide Bridge, Chirundu Road, and iye zvinezvi 400 kilometers dzeroad kubva muHarare kusvika kuBide Bridge dzava mutserendende. Saka Bide Bridge Border Post chaiyo iye zvino vakauya kuholiday kuZimbabwe vachibva kuSouth Africa vari kungoti Zimbabwe yaomesa, nekuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka pabridge ipapo. Handizvo zvega, kwese kwese kumaindustry, kuminda, kuzvikoro, kwese iye zvino kuzvikoro zvihombe mauniversities ava anonzi mainnovation hubs. Ende iye zvino uri kunzwa kuti Zimbabwe yakatobatana nedzimwe nyika kutumira chitundu museremusere kuenda mudenga umu, tichibatana nevamwe kuJapan. Masaindisti edu akatobva kuJapan kunotumira chitundu museremusere ichocho. Saka usatamba nehurumende yava Mnangagwa.
Asika vanopikisa vari kuti havasi kugadzirisa nyaya dzezveupfumi, vakavimbisa vanhu mabasa pavakadzoka kubva kuSouth Africa, vari kutiwo nyaya dzeuori hadzisi kugadziriswa munyika umu, uye hurumende yavo iri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanyisa.
Pane vamwe vanenge vachishora ka, ungavadii vanhu vanoshora? Vanhu vanoshora iva muZimbabwe vakafanira nokuti even kana wakamubereka anogona kukuruma kumusana ka. Saka idambudziko iroro. Saka avo vakadaro hatina basa navo. Isu sehurumende tichitungamirirwa nababa vedu vaMnangagwa tiri kuenderera mberi nezvirongwa zvavakatanga nazvo, zvavari kuenda nazvo. We are focusing ku future, not ku history. Tikuda kuenda kumberi
ene chinangwa cheya
kuti tisvike kwavakati tinofanira kusvika mumakore manomwe ari kuuya 2030, vision 2030. Ndokwatakananga ikoko, hatisi kutarisa kumashure, tiri kutarisa kumberi. Saka tese takangomirira president kuti vachatipakurira chii sezvavataura.